manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka muri yeZimbabwe tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu mbudzi 16 2018 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvino izviri muchirongwa chanhasi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakauya uchimhanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose.
Vanhu makumi mana nevaviri vakafa munjodzi yemumugwagwa pedyo neNew West Nicholson kuGwanda mushure mekunge bhazi rekwa Brooklyn Express rabatira moto.
Zvinoratidza kuti vamunangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa voenda kuEthiopia kumusangano wevatungamiri venyika dzemuAfrica wekuedza kuzvirumura kubva kune nyika dzakabudirira dzinopa rubatsiro. Zimbabwe Warriors yotamba neLiberia musi wesondo mumutambo weAfrican Nations Cup. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri kubva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anoti vanhu makumi mana nevaviri vakafa, vamwe makumi maviri nevana vakakuvara mutsaona yebhazi rekwa Brooklyn nezuro usiku kuWest Nicholson kuGwanda mumugwagwa unoenda kuBeitbridge. Kunyangwe hazvo mapurisa ari kuti pane vanhu makumi mana nevaviri vakashaya mutsaona iyi, mukuru wekambani yeBrooklyn Express vanyobile ndovu, vanoti vanhu vakafa vanosvika makumi matatu nemumwe. Vanotiwo bhazi iri raienda kuMessina kuSouth Africa. Tsaona iyi yakaitika nenguva dza11 manheru. Vandlovu vanoti vanofungidzira kuti pane munhu akapinda negaba rakanga riine gasi mubhazi. Vanoti muchikairi webhazi paakanzwa kunhuhwa kwegasi iri akabatidza mwenje gasi iri richibva rangoputika. Asi vamwe vakararama mutsaona iyi vanoti havazivi kuti chii chakaitika kunze kwekuzongonzwa kuputika nekuzoona moto uchibvira mubhazi. Mumwe wevaive mubhazi iri ndiamai nyaradzai Chivi vanobva kumberengwa, avo vanoti vakapona nepaburi retsono mushure mekukwanisa kubuda nepawindo. Vanoti vakatsva rutivi rwerudyi.
Ndakangoona moto uchibva mberi kuna drive uchiuya mukati mubhazi moto wakauya uchimhanya zvokuti haunomboita kana 30 seconds kuti waputira bhazi rose. Ndo zvinhu zvandakaona, vamwe ndikadobuda wina pawindo, vamwe vakadosara, vanhu vakawanda vakadotsvira mubhazi. Panoita sekuti pakadhuvuka chinhu chakakonzera moto.
VaElasto Matipedza vanobva kuzvishavane vanoti vakanzwa munhuwi usina kujairika mubhazi, vakakumbira kuti mutyairi amise bhazi vaone kuti chii chainhuhwa, asi havana kuzowana nguva yekuita izvi nekuti moto wakabatira bhazi risati ramira.
Ndobva tatanga kuva kumunhuhwi wakangoitika mubhazi, saka pamberi kwedu kwakatanga kune truck revako. Vanhu vakangoti hano pamwe itruck rega tiri overtake, saka tiri overtake pana pamora zvichiya zviri kungoramba zviri zvichikondinya. Saka ava vanhu vakatoti hano imadei kuti muchipaka timboona zvichii chadi chaitika. Saka the moment yavaitika mabreki vachitotiwo vari kupaka bhazi redu zvakanaka, ndo pakabva moto watongoti puka one. Zvokuti kundomira kwakandiita bhazi, bhazi rakatomira moto wazara mubhazi rose.
Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vanoti vanosiririswa zvikuru netsaona iyi uye mapurisa achaita zvese zvavanogona kuferefeta chakakonzera moto uyu.
Isu polisi wa Zimbabwe Republic Police tinoshungurudzika zvikuru netsaona iyi yakaitika yakashaika vanhu vanokwana 42 26 vachibva vakuvara. Tsaona iyi yakaitika musi wa 15 November kuma 2300 hours along Blawai Bridge Road pa 181 km peg ne West Nicholson Business Center. Azita iva kashaikira mutsaona iyi hatipatikana nawo, uyezve tinoda kuti hama dzavo dzese dzinge dzazivi. Asi tinoda kukumbirisa kuvanhu vese vanotyaira wedza mabhazi, mota kana chii kuti vasatakure maflammable materials kana kuti maexplosives kana fuel diesel kana petrol kana vachityaira mumabhazi zvine njodzi dzakaita.
Mukuru wesangano reCross Border Traders Association vaDennis Juru vanoti vanoshungurudzwa zvikuru netsaona iyi.
Tinorwa mune chidzidzo ichocho, asi tinochema zvikuru nekambani yebhazi raita njodzi rongu. Pane zvaitika hazvo zvingave zviri zviri kunzi pane gasinda rakaitika, asi iro pachezvaro bhazi rachona. Takatombotaura nevaridzi vari pamusoro pebhazi iroro kuti bhazi iroro ranga rakaongorora zvakanyanya zvekuti chero iye sininda iyeye pamayanda katikota muzano kusvika ndangaro veiri bhazi iroro rinogona kunge rarisepisa rese zvaro ibhazi rakanyenama zvakanyanya.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatumira mashoko enyaradzo kune vakaparara mutsaona iyi. Sangano reRed Cross rinotiwo riri kuita zvose zvarinogona kubatsira vakakuvara mutsaona iyi. Svondo rakapera imwe tsaona yemabhazi akabonderana pedyo nekwaRusape yakauraya vanhu makumi mashanu. Nyaya yetsaona dziri kuuraya vanhu vakawanda yave kutemesa vanhu vazhinji musoro, sezvo vamwe vari kurasikirwa neupenyu, vamwe vachiremara kweupenyu hwose. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndine Evans Zininga. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuAddis Ababa kuEthiopia kumusangano weAfrican Union wechigumi nemumwe. Musangano uyu uri kutarisirwa kuitwa mukupera kwesvondo rino. Musangano uyu unonzi wakanangana nekutsvaga nzira dzekuti Afrika izvirumure kubva mukurarama nerubatsiro rwenyika dzekumawirira. Mutungamiri weRwanda varivo zvakare sachigaro veAfrica Union vaPaul Kagame vanoti vari kutarisirawo kuzivisa musangano uyu zvavakawana kubva mutsvakurudzo yavakaita kwemakore maviri yekuti nyika dzemuAfrica dzingazvimiririra sei pamwe nekuchengetedza mari. Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti zvakakoshera nyika kuti mutungamiri wenyika vapinde misangano yakadai sezvo zvichiita kuti izwi reZimbabwe rinzwikwewo nedzimwe nyika.
Chekutanga, zvinoratidza kuti vaMnangagwa vanoshira kuramba vachidyidzana nenyika dzese dzemuAfrica nevamutungamiri wemuAfrica. Zvakare zvinotiratidza kuti Zimbabwe ichiri kuteedzera kugarisana nenyika dzimwe dzemuAfrica zvakanaka. Asi chikuru chatinozoona ipapo ndechekuti zvendo dzakadai dzemhando iyi dzakafanira kuti dziite kuti izvi redu rinzvike mune zvisungo dzatinoita nedzimwe nyika, zvakare zvichiita kuti Zimbabwe iwane mikana yemune zvemabhizimusi nekudyidzana nedzimwe nyika muAfrica nenzira inounza pfungidzo.
Ko musangano uyu watinonzwa kuti wakanangana nekuti vabude nezvisungo zvekuti Afrika inge ichizvimirira isinganyanyotarisira kubva kune vanopa rubatsiro, mungaona zviri zvinhu zvinobudirira here izvi tichiona mamiriro akaita zvinhu muAfrica?
Dambudziko nderekuti nyika dzakawanda muAfrica dzinotaura kuti dzinoda rusununguko kubva kune awa aimbotitonga kare. Asi dambudziko riripo nderekuti nyika dzemuAfrica hadzisati dzawana kuzvitonga kuzere panhau yekuti nhau yezvepfuma yemuAfrica tichingoiona kuti ichingori nevapambepfumi nezvimwe zvaangodaro. Asi chinhu chatinotarisira kuti chinhu chakanaka kana nyika dzemuAfrica dzichisimukira kuti dzibetserane zvisingatsvagiro betsero redzimwe nyika. Nekuti kazhinji kana muchibetserwa nedzimwe nyika, idzodzo nyika dzinobetsera dzinenge dzichida kugadzirisa politics dzavo kuti vavange vari pamusoro pevanhu vemuAfrica.
Vanhu vanga vachimbochema-chemawo munyika kuti mamiriro akaita zvino muupfumi hwenyika dai vanga vatumira kana gurukota.
Zvemakurukota tinozvinzwa kuti zvinogona kuitika, but pane yatinoti zvoni isusu protocol kana uchienda kumisangano yakafanana neku-AU neku-United Nations kuti misangano panodiwa vatungamiri venyika kuti vave variwo vanenge vari ikoko.
Muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reLeaders for Africa Network vaRichard Runyararo Mahomba vanga vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vamwe vemasangano akazvimiririra vari kunyunyuta kuti hurumende itsva iyo yave negore ichitonga iri kuramba ichimbunyikidza kodzero dzevanhu pamwe nekuvhara mikana yekushanda nemasangano avo mapato ezvematongerwo enyika anopikisa nevatori venhau. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Mukuru webasa musangano werezim rights vaok Matisa vanoti hurumende iripo yatadza kugadzirira kuti vanoona zvakasiyana nayo vashande zvakanaka pasina kumbunyikidzwa.
Saka kana mukanzwa vanhu vachiti matoshandira mukuramba muchikuita mudiki 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 kuchirungu vachiti shrinking handiti vanenge vachitaura chokwadi nokuti zvatakuona zviri kuitika nezvamboitwa nguva yamugabe zvinenge zvakuda kutotiwedzerei kudarika nguva yanga vamugabe pavanga varipo. But hatingaregi kutaura kuti pave negovernment nyowani. Ngativei negovernment nyowani ine maitiro manyowani inoremekedza kodzero dzevanhu inotaurawo nesu.
Vachitaurawo pamusangano mumwe chetewo Reverend Hussein Svanda veZimbabwe Christian Alliance vanoti kumbunyikidzwa kwekodzero dzemasangano akazvimirira pamwe nevatori venhabu kwatowedzera.
Kozikana uchitarisa you see kut for instance mademonstration ZCTU yakaita demonstration vakasungwa vese. So isis we see those as indications kuti operational space is shrinking. And also if you remember kuti mashootings that happened in Harare, those things are instill a fear in people. So zvinoita difficult kana uchimobilize vanhu and trying to talk to them.
Masangano anorwira kodzero dzevatori venhau vanoti kushungudzwa kwevatori venhau munyika kwakakwira apo mutungamiri wenyika vachipinda panyanga vakavimbisa kutungamirira kwejekerere. Mukuru webasa muMedia Institute of Southern Africa muZimbabwe kana kuti MISA vakatabani mwoyo vanoti huwandu hwevatori venhau vari kushungudzwa nemapurisa pamwe nemauto vari pabasa huri kuvarwadza.
Kushungurudzwa kwevatapi venhau dzakwira zvikurusa. Zvinova zvinotishungurudza isu sevanoongorora mufambiswo unoitwa basa nevatapi venhau.
Vemasangano aya vanoti mitemo inodzvinyira yakaita seposa neaipa ichiri kushandiswa nehurumende yavamunangagwa kumbunyikidzira kodzero dzevatori venhau nevemasangano akazvimirira munyika. Vemasangano aya vati vanoda kukoka mutungamiri wenyika kuti vagare naye pasi vakurukure nezvenyaya iyi. Risangano reCivicas Connection rine muzinda waro mudhorobha reJohannesburg muSouth Africa rinoita tsvakurudzo dzenyika dzinoita utongi hwejekerere vanoti Zimbabwe iri muboka redzimwe nyika dzinodzvinyirira masangano akazvimiriririra. Muzvare Teudha Mawarire vanoona nezvekufambisa kwebasa kumusangano reCivicas vanoti kunyange hurumende itsva isina kusunungura nyika kuti iite basa kumasangano akazvimirira oga ine zvimwe zvakanaka zvairi kuita.
Zvakaipa zviripo asi zvakanaka zvinenge zviripo. Saka natiti kudzvinyirira tinoreva kuti mitemo yakaipa ichiripo inogona kushandiswa kudzvinyirira vemapoka akazvimirira. Saka Zimbabwe inenge ichiwanikwa iri mu yakafanana nenyika dzakaita seAngola seSwaziland dzisingafariri mapato iwayo akazvimiririra. Zviripowo zvakanakawo sekuti iye zvino vanhu vakwanisa kutaura vakasununguka nezvimwe zvinowanikwawo. Asi panyaya yekutarisa izvozvo kumapako kusununguka kwawo nekukwanisa kwawo kuita zvavanenge vachida vakasununguka tetiti pachine udzvanyiri ndosaka ichiwanikwa muboka iroro renyika dzakadaro idzodzo.
kunyange tatadza kutaura negurukota rezvekufambisa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nhasi sezvo vari murwendo kuenda kubhinga kubasa masondo apfuura vakambovimbisa kuti hurumende itsva iri mubishi rekugadzirisa kuti vatori venhau pamwe nevamwe masangano ashande zvakasungunuka
vanofambisa mashoko ndivo vanopa yatingati information kuvanhu vedu zvakakodzera kuti tifambe tese sehurumende nevanofambisa mashoko nekuti patinofambisa mashoko ndo panoita kuti vanhu vanzwisise kuti nyika yavo iri kuenda kupi yakanangana nekupi isu hurumende iripo itsvai yesecond republic yakanangana nekutaura nevanhu nokuti vanoshandira vanhu naizvozvo vanoda kuti vanhu tinzwisise kuti vanhu zvavanoda zvii
asi vemasangano aya vanoti muromo hauzarirwe nerwizi sezvo hurumende ichingovimisa asi pasina chinozobuda ndakamirira Studio 7 kwaBulawayo ndini Gandri Maramba.
Gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsangwa nevamwe vakuru mubazi ravo vari kubhinga uko vari kuda kuedza kuvhura masaisai ekuti vanhu vakwanise kutepenyura. Mutori wedu wenhau Blessing Zulu aita hurukuro nemunyori mukuru mubazi iri vaNick Mangwana.
Kuna maareas okunana bhinga vanobata maradio namatv kubva kuZambia nedzimwe nzvimbo vasingabate matv namaradio emunomo. Saka tiri kunokomishina matransmitters nokunotaura namadzimambo navamwe vese kuti tione kuti chii chimwe chatingavabatsira nacho. Saka patukenda ipapo tukenda netransmedia vanogadzira matransmitter, tukenda newe BAZ Broadcasting Authority of Zimbabwe vanova vanolicensa mafrequency. Tiri kutarisira kuti masvondo namakora anoti manguva chinguva chinotevera tichange tichitanga macommunity radio. Saka kana dzinga is one of the areas that tirikukonzera kuti kana tikatanga one of our community radios ikoko zvinofamba sei. Saka tirikuenda inini ndinge ndiripo, minister vamai Mutsangwa anenge varipo, ZBC inenge iripo, Broadcasting Authority of Zimbabwe inenge iripo, Transmedia inenge iripo and so on. Tina mamwe maradio edu ofuta tichanofamba dzimambo ikokoko. Takakoka chairman wekomiti yedu yemedia vanobva kudivi rinopikisa vaPrince Vanda, Prince Dweko Siwanda. I believe kuti vachange variko nedzimwe nguva. Tiri kuita izvi sehurumende, hazvisi kuitwa zvepolitics kana zvepati. Ihurumende iri kudhiriva maproject to its people. Ndo zvatinge tichaita. Tabva koko tichaenda tichaita bhinga, tichaita kama TV. Tozobvako todarika nekumatransmitters edu ari kukenma kunana Lupane tozosvika Burwayo. Saka tingangoti tiri kutowa Matebelene North nekuti tichange tibata neVictoria Falls ipapo neHwange.
Saka munenge muchipa vanhu vemunharaunda iyi mukana wekuti vatange maradio station avai?
Hatisi kuti tiri kuti vatange maradio stations avo nokuti at the moment hatisati tava seminista hatisati tanyatsofunga kuti tatinoti community chii. But nyaya yekuti people vakaita sekubhinga kuti matonga, can we consider them a community? Yes, but is that the definition? I think I shandi isa kanataka kuchi do license ama community. Hatizi, asisi chaenda kunoterera matawilo avo namafungiro avanenge vachiitawo kuti isusu tiri kufunga kuti zvinhu zvikadai zvikadai zvikadai. Nokuti munew dispensation tinoti tinoteerera zvinotaura vanhu.
Munyori mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Mutoko woye, tinotenda nekuti tsigira kwenyu murukuro yepamutoko center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatari kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 mbudzi 2018, veMedia Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sangana inesu nemswe chitatu 21 mbuzi 2018 pa Crown Plaza Hotel Mwarare kubvana 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitevenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere pa Facebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa neEuropean Union rinoti zvuru nezvuru zvevanhu zvinofa zvisina shumo muAfrica nekuda kwemishonga isiri yechokwadi kana mimwe nenge yakafanana neinofanira kurapa zvirwere. Vanhu vangangosvike 10 vaurayiwa, vamwe zviuru makumi masere vachibviswa pamisha yavo iri mumatunhu akadzikira mushure mekunge dutumupengo Cyclone Gaja rarova dunhu riri kumahombekombe kwekuchamhembe kweIndia. Vamwe veruzhinji kwamutoko mudunhu reMashonaland East vari kushora hurumende yakapinda panyanga zvichitevera kubviswa pachigaro kwevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro nemauto munambudzi gore rakapera vachiti vave kutotambura zvakanyanya pasi pehurumende iyi. Godwin Mangundla anoti panyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wainge wakarongwa neStudio 7 neMedia Center uchitsigirwa nemuzinda weAmerica muZimbabwe nezuro, vazhinji munzvimbo iyi vakati vakafara chose pakaenda vaMugabe, asi pari zvino hapana shanduko yavati vaona. Vamwe vakaita sava Kingston Gururu vakati zvinhu zviri kutoramba zvichioma.
Nyaya yekuti dispensation takatarisa mamiri akaita zvinhu kwatiri hazvina chiedza, ndokuti dainge iyo dispensation yekuti tinotaura tiri pamwe chete sevana venyika tichinzwanana kuti aiwa apa dai zvinhu zvati zvamira zvakadai. Zvino tikatarisa nyaya iripo munew dispensation zvisu tsongo dzedu new dispensation haisati yanochiedza maonero endiri kuzviita inini ndiri kutoona kunge kutambura kuchanonyanyisisa.
Vangururu vanoti zvakakosha kuti hurumende yava Emerson Mnangagwa iite zvido zvevanhu kwete kuramba ichiita zvaiita hurumende yava Mugabe. Vanoona sekuti nguva yareba hurumende itsva isati yatanga kuvandudza zvinhu. Vaita Izenda ndemumwewo akapinda musangano wane zuro anoona sekuti hapana musiyano pakati pehurumende yava Mnangagwa neyava Mugabe.
Kutaura chokwadi hapadzanga hakuna chinhu chinonzi new dispensation. Ito imbuka isingatoziva kuti ine makumbo mangani sekuti mukatarisa kuti kana takunuka kutoenda chinonzi network ende mukatarisa muchaona kuti iko tiri vanhu vaya vari kuramba upenyu hwekunge tiri muZimbabwe.
Vamapango mapengo avo vanogara muward 20 vanoti maitiro ehurumende anoratidza kuti ine mari asi haina hanya nekusimudzira magariro evanhu.
Mararamiro atiitika muzimbabwe hatisi kurarama zvakaita sei zvakanaka. Please, new government, yava Emerson Mnangagwa, ona nezvamuraita because people are suffering.
Amai Shalin Makomo vakati hurumende yava Mnangagwa yakaunza rusununguko vachiti pari zvino vave kukwanisa kuita zvinhu zvavange vasingaite panguva yava Mugabe.
Semunharaunda kwamutoko tekufara kwazvo nenew dispensation because yakatiitira zvakanaka. Kwavusingataurike basi kuno kwakwakatonyangarita kuti dotara zvakaipa pamusoro pa president zvasingaitike baizvozvo. kuzvuta ngotaura zvatoda kuona kuti bato ripi kana kuti bato ripi dai pamaelections apa vanhu vakatotemana vakatogurana makumbo izvozvo vamwe vakatoitwa mashort series asi nedispensation yakatiitira zvakanaka pane zvakadodarova zvakaitika.
Mumwe womugari akapinda musangano uyu akatenda Mauto navamunangagwa nezvavakaita zvekubvisa vamugabe pachigaro uye akati vana veZimbabwe vanofanira kudzidza kubva pane zvakaitika muna Mbudzi gore rapfuura.
Munangagwa ndaanofanira kuita chokuratidza munagaro kuti nyika haisi yako. Mugabe aitoti aida chigaro changu. Mugabe aiona kunge nyika ino imbe yako. Izvo chokwadi tosvane taiona kunge nyika ino imbe yako. Vati munangagwa vakatotivatidza kuti kana ukoti muZimbabwe une mvumo yekuramba zvinenge zvichidiwa neivhini munhu akausorosoro yeri zvakwa uriwe kuti une kareji here yekugona kuramba.
Vamunangagwa avo vainge vadzingwa basa semumwe wavatevedzeri vemutungamiri wenyika ndivo vakazodomwa semutungamiri wenyika zvichitevera kuenda kwavamugabe. Vamunangagwa vakazokunda zvakare musarudzo dzemutungamiri wenyika dzegore rino idzo dzinonzi neMDC Alliance dzakabirwa zvine mutsindo. Ndakamirira Studio 7 kwaMutoko, ndini Godwin Mangusha.
Mutoko woye, tinotenda nekutitsigira kwenyu murukuro yepaMutoko Center. Tigotendawo zvekare vechecheche woye, kwatakatanga tiri svondo rapfuura. Iko zvino totarisa mberi kwatave kuenda. Nemusi wechitatu, musi wa21 Mbudzi 2018, The Media Center vakabatana neVoice of America Studio 7 tichange tichikupakurirai hurukuro pamusoro pemamirira akaita zvinhu munyika. Veruzhinji vachichema nekukwira kuri kuita mitengo, kushayikwa kwemari, kushomeka kwemafuta edzimota panguva apo hurumende yava Emmerson Mnangagwa yasvitsa mazuva zana vari panyanga mushure mesarudzo yemuna chikunguru gore rino. Sanganai nesu nemusi wechitatu 21 Mbudzi 2018 paCrown Plaza Hotel muHarare kubva na 6:30 kusvika na 8:30 manheru. Hurukuro iyi tichaitevenyorawo zvekare ichiitika ipapo padande mutandere paFacebook pamapeji edu anoti VOA Shona, VOA Ndebele ne VOA Studio 7. Musapfuurwa nemukana uyu wekutaura zvamakatarisana nazvo vagari vemuHarare.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8 PM, nasi tiri kutarisa nyaya dzenjodzi mumigwagwa dziri kuuraya vanhu vakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930 7270 ne 9885 shortwave.
Ndanzonere kurira
tesia
pano watakunokushira
watakunokushira
watungamira tiyani wafungana tichenesera nzira hatitetembe nyama tinotetemba pakati pehana chokuita pano
hapana
kungomira mere yamangwana munotipuzire napanurwa sama munotipuzire kunanzira iyo
Ndiyamure.
nako Kamboka Wingi D na Oliver Mtukudzi pakati pekusuwa tiosika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Sangana inesu zvakare mangwana apo paticha kupai zvakare chimwe chirongwa. Anoku woneka ine mufaro, ndini Evans Zininga, ndiri mu Washington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.